MDC yavachamisa yazivisa kuti yabatana ne MDC yavanxube pamwe ne PDP yavabiti kuti vaombe bato rimwe chete rakasimba zvichitevera kutsigirana kwakaita mapato aya musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru ayo akakwikwidza sarudzo idzi ari pasi pemubatanidzwa we MDC Alliance. Mutauriri wavachamisa Vankululeko Svanda vati zvitevera kubatana uku vanxube navamogen komichi vave vatevedzeri vemutungamiriri webato ravo pamwe nava Elias Mudzuri avo vagara vari mutevedzeri wemutungamiriri webato iri. Muzvare Tabhita Kumalo ndivo vavasachigaro webato vachiteverwa navatendai Biti vaDouglas Monzora vari kuramba vari munyori mukuru webato ukuwo vaJacob Mafume ndivo vava mutauriri mutsva webato. Vasvanda vati vakaedza kuita nhaurirano nechikwata cheMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Zviri kuita ndezvekuti vamai Kupe vakataurwa navo pachiitwa chekuti MDC ichazodzokerana vanhu vemMDC vachadzokerana navo shanda pamwe chete tichiendera mberi. Hapana kuita kuwirirana navo. Tinoona kuti vava kuda kutazokushanda nezanhu zvikurusa, havachada kushanda kuno kusaidi remapato anopikisa kana kuti vanoshanda zvedhemokrasi.
Asi mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano dzakadai pakati pechikwata chavo nechikwata chavachamisa.
Awo ndo manyepo. Unoona handidzi kuti kana vamwe vanhu vanoti kana vadya inyemba here kana mutakura rudzi votanga kungorotomoka. Isu takataura pachena kuti hatishandi nevanhu vanoita zvouniyaniya, hatishande nevanhu vanoita zveviolence, hatishande nevanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo womusangano. Muchidimbo hatishandi nenhunzvatunzva. Isu ndisi MDC. Saka kana kune vaya vanozviti vanoda kuti tiuye kwavari, kwavari kupi kuzodi? Hatisi mbwa kaisi inodya marutsi, hatitambe tichidaro. Toda kuti vatereri vanzwisise kuti MDC ndisu inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe. Takaita extraordinary congress tikasarudza utungamiriri zvakanangana nebumbiro romutemo wedu weMDC Party Constitution.
Vasvanda vati MDCT yamuzvare Kupe yave kushanda nezanu PF ndosaka vari kuramba kushanda nevamwe vemapato anopikisa.
Saka tofunga kuti ndo zviripo izvozvo zvatongogamuchira kuti ndo zvavada kuita, uye vane kodzero yekusarudza kushanda nezanu kana kusarudza kushanda vega. Asi vakawanda vari kuitivo vasarudza kushanda pasi pamwe chete neMDC vachidzoka mubato reMDC sematangira rakaita mu1999. Tinorangarira kuti zvoratidza utungamiri hwakadzama waPresident Nelson Chamisa hukugona kuzodzosa vanhu vese vakanga vakabva muMDC kusanganisira vana Professor Wilson Nencube, vana Honorable Tendai Biti, vana Honorable Scala. Vese ava vakambenge vasina kufara, asi vaakudzoka muMDC vachiti vari kufara zvikurusa, varidaendera mberi vachishanda naPresident Nelson Chamisa.
Asi vaGutu vati zviri kutaurwa navasivanda izvi ndezvemugodzi matsuro. VaGutu vati wokugadzwa pazvigaro kwakaitwa vanxube pamwe navabiti navamafume hakusi pamutemo, sezvo vachiti zvinzvimbo zvakadai zvinogadzwa vanhu pakongresi chete.
Utungamiriri weMDC kana chiti utungamiriri tinoreva top leadership yeMDC inosarudzwa pakongresi. Top leadership ndoiya inonzi the National Standing Committee, kubva kuna president kusvika kumutungamiriri wevechidiki kana kuti tingangoti muchirungu chairperson of the youth assembly. Zvinotaka kuzva mazuva ano kuti ama vice presidents aangodomwa nomunhu umwe chete, machairmen vaangodomwa nomunhu umwe chete, maspokesperson vaakudomwa nomunhu umwe chete. Mahumbwawa isi zvamatakanana ayo hakwete bodo.
Asi vamafume vaudza vatori venhau kuti vachamisa vane masimba mubumbiro ravo remitemo rekuita izvi, uye pamusoro pezvo vanoti vakapiwa masimba ekuita izvi nekomiti yepamusorosoro mubato ravo pakati pemacongress renational council hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato aive mubatanidzwa MDC alliance akaita seZimbabwe People First netransform Zimbabwe kutinzwe paamire panyaya yekupinda muMDC kunyange hazvo taradza kutaura nemutauriri wetransform Zimbabwe vaJustin Makota avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti mutungamiri wetransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakamirira kuita musangano neutungamiriri webato ravo vasati vazivisa kuti votora gwara ripi panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato ose anopikisa ari munyika akabatana kuita bato rimwe chete ane mukana wakakura kwazvo wokubvisa ZANU-PF mumasimba pachaitwa sarudzo dzinotevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.